vagari vakawanda vanoti vari kubatwa nechirwere chemudumbu uye vamwe vakaenda kuzvipatara uko kwavakandoudzwa kuti vane chirwere icho izvo chiri kukonzerwa nekushandisa mvura isina kuchena. Vanhu vanopfuura gumi vanonzi vakabatwa nechirwere chemudumbu mazuva mashoma apfuura vakaenda kunorapwa. Vagari vanoti vari kushandiswa mvura yakachena nekanzuro yemasvingo iyo iri kutiwo izvi zviri kukonzerwa nekuti magetsi ari kudzimwa kunzvimbo inopomba mvura yekudhamu remutiriki. Mumwe mugari wemusha wekmp amai Judas Vanda vanoti vari kushaya manyoka uye vakamboenda kuchipatara sazvisi kubatsira nekuti vari kuramashandisa mvura imweyo nekuti havana kumwe kwavanoiwana.
Musi wesande ndanzwa kudaro ndakabva ndaenda kuchipatara. Ndasvika kuchipatara ndasingazivi kuti idhairiya, ndaingonzwa kurwadza pazasi pedumbu nemusana. Ndasvika kuya ndobva ndapiwa mapirisi andakamwa. Ndichisvika kuno kumba ndobva ndakatanga kuchaya chaizvo chaizvo. Ndichaya ndichienda kutoireti nguva nenguva asi mishonga yandaifunga kuti ndiwo unogona kundibatsira asi zvisiri izvo. Asi ndakazoona sokuti nyaya iri kubva pamvura nokuti mvura yatiri kumwa tiri kumwa mvura yemuchibhorani. Chibhorani chacho kunoku kuna masuweji ari kuyerera pose pose. Kana mukafamba makare dzidzo netsikoroko anongori masuweji ari kuyerera. Suweji yatova ne 4 months ichiyerera iripo paya. Ndakaripota nyaya iyi asi hapana munhu ari kuya kuzogadzira suwa iyoyo. Ndiudzei kuti mwedzi mina suwa ichiyerera here.
Mumwe mugari wemusha werunyararo West amai Rindiwe Charakupa anoti ivo nemhuri yavo yose vakabatwa nemudumbu nenyaya yekushandisa mvura yakasvipa.
Takabatwa nemanyoka pano tikaenda kukliniki. Chinonetsa ndechekuti tiri kuti kana tashayiwa mvura tochera iyoyi iri kunaya inenge ichidonha pamagata aya emba tochereredza. Kana pasitorina zvipita ndo imwe yatinotozoshandisa kumwa. Ende uye kuzvibhorani kwachona hakusi kumirika, mvura haisi kuwanika. Vamwe vanenge vakuzvitengesa mari dzachona hatina. Saka apa takaenda kukliniki tikatadza kubatirika. Taakungomisa iyo shuga nesalt nemvura kuti timwe kuti pamwe zvingaite nani.
Vakafanwa bata chikaro chemukuru webazi rezveutano mukanzuro yemasvingo vakuda kwase mapamula varamba kutaura nezvechirwere ichi vachiti ibasa rebazi rezveutano munyika kubudisa mashoko akadai. Asi meya weguta remasvingo vakole nemaboke vanoti havasati vatambira mashoko aya kuhofisi yavo.
Outbreak inoanaunzwa neminister of health vaasesa mareports aanenge vasungana nawo evanhu vanenge vatesta. But isu mabhos edu ekanzo anotestwa randomly achiona kuti mvura yachona yakanaka here kuti imwewo nevagari. So far tisataona ripoti yekuti pane goo rine mvura yakashata. Asi kuti mvura yemateka ndiko rasungwa naro ndoriya remagetsi rezvese. That is the reason why takambofunga zvekurashena mvura ichinowanikwa kumazoni nguva nenguva. Saka tinongotarisira kuti matoks atikutana vanhu vezvese achaimprove. Kana achinge aimprove zvinobva zvaaffectawo positive impact panyaya yemvura tinosupplya muguta redu remasvingo.
Ukuwo mukuru wezveutano mudunhu remasvingo Dr Amedas Shamu vanoti vagari havafani kuvhunduka nekuti chirwere ichi hachisati chaputika kunyange hazvo kune vamwe vanhu vashoma vanogara vachirapwa mushure mekubatwa nemanyoka.
Hakuna bhizi nothing ndakacheka nemasvingo district hakuna outbreak yedhairiya. Yaiyao it's possible because havanongogara vachiuya.
Asi mumwe mushandi pakliniki yerunyararo West uyo aramba kudamwa zita rake sezvo asingabvumidzitaura nevatorera nhau anoti vakarapa vanhu vanopfuura gumi sondo rapfuura chete.
My case is about 10. Pane mapatients ari kuuya ari kucomplaina kuti mudumbu but mutarisira vatiri kuita yese ri kuona kuti idhairiya iri kukonzereswa nemvura. Vese mapatients vese ari 10 vari kungotaura masimilar cases ekuti pandakamwa mvura yakati pandakamwa mvura yakati. Of which tine vamwe futi maisolated cases yevamwe vari kungouya vamwe vasati vatanga kutorapwa vatorapwa vanotoenda kumanesi chero pfupi kudzimbawo vari ku same problem.
Izvi zvatsigirwa nasazvigaro wekomiti yezveutano mukanzuro yemasvingo Councillor Richard Mosekiwa asi vachiti haisi nyaya yemvura.
Ya ndinga kuti madhairiya kesesi tinawo 102 asi zvisingakonzeri nemhaka yekuti paita kushaya kwemvura. Asi kuti mamwe mazhinji acho atoongorora anenge ari maimported. Asi dambudziko remvura tina ishoma hayo asi kuti hazvikonzeri kuti pange pane dhairiya yakanyanya kuwanda. Asi kuti mvura yatirikupa vanhu yatirikupombera vanhu imvura yakachena kuti inongorishoma chete.
Mukuru wemabasa musangano rinomirira vagari remasvingo United Residents and Ratepayers Alliance kana kuti MURA vaanoziva mugudi vanoti sangano ravo rakatambira mashoko echirwere ichi kubva kuvagari vakawanda avo vatotyira upenyu hwavo.
Sangano navo kunyanyanya pamagrupu edu vachibva kumaresidensi anogara mumawadhi akasiyana siyana, asi tatambowana enoofficial report kubva kuzvere kuti kune makesi akadaro. Asi isusu vacho vanomirira vagari tinongoti kakanso yaikwanisa kugadzirisa nyaya yemvura zvaigona kutibatsira kuti tisarabatsirwa zvenyaya dzenzerere dzautaura. Uye kana pane nyaya dzainyanzodai iripota tikumbira kuti veministi vakurumidze kutizivisa kuitira kuti tione kuti tingazvidzivirira sei panzvo dzedhari.
Vamwe vagari vanoti dambudziko remvura rikasagadzirwa nechimbi chimbi, chirwere chemanyoka chinogona kuwedzera, uye zvimwe zvirwere zvakaita setyphoid nekorera zvinogona kupitikawo zvikavhiringa utano hwevanhu vakawanda muguta iri. Kunyange Studio 7 isina kuwana uwandu chaihwo hwevanhu vakabatwa nechirwere muguta remasvingo, vane ruzivo muzvipatara zvemazorodze, verujeko nemasvingo general hospital vanoti pane vanhu vakati wandei vakarapwa nezvipatara zvavo, uye vamwe vachiri kuuya kuzorapwa mushure mekubatwa nechirwere chemanyoka. Ndakamira Studio 7 yemasvingo, ndini Gadri Maramba.